Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuitwa mukushandiswa kwezvinodhaka. Bato Residents and Coalition for Change rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuzviringa vatsigiri veCCC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo nyika dzepasi pose dzichicherechedza zuva rokumisa kupararira nekushandiswa kwezvinodhaka, Zimbabwe inowanikwa iri pakaoma sezvo kushandiswa kwezvinodhaka kuchiramba kuchikwira. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwezvinodhaka dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa, vachiti kushayikwa kwezvekuita zvikuru kana vechidiki vasingaende kuchikoro kana kuti vasina mabasa ndezvimwe zvinozarura mikana yekuti vanhu vashandise zvinodhaka, vachiti hurumende yeZimbabwe iri kuedza zvikuru asi basa iri rinoda mushandira pamwe nemamwe masangano neveruzhinji. Tabata vanoongorora zvezvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari kunhare kuSouth Africa.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda pamwe chete nemasangano kana mabato epasi rose ane chekuita nezveutano hwevanhu, muenzaniso wakaita sewe World Health Organization, vari kuita maprograms aripo uye vane mapolicies avari kuisa anoita kuti vanhu vasakwanisa kuva varo vanobatikana zvikuru nezvinodhaka. Tinopa muenzaniso weWorld Health Organization special initiative for mental health yakaitwa 2019. Iyi programu yakabatwa nehurumende kuti vakwanise kuva varo vanoya ne program yayo inonzi National Strategic Plan for Mental Health Services, and the program iyoyi yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kuva irinoshanda pamakore anotanga pana 2019 kusvika muna 2023. Hurumende yeZimbabwe yakaisa futi programu yavo yanoti Zimbabwe National Drug Master Plan, inofanira kuva iri yaishanda kana kuti inochashanda kubva muna 2020 kusvika muna 2025. Maprograms awa government kana kuti hurumende yakazviita izvi mushure mekunge yaona kuti vana vakawanda, vanhu vakawanda vangava vanhu vechikadzi, vana vechikomana, vechirume vari kuramba vari vanoabhusa madrugs iwaya. Saka vakati vaitite izvozvo zvinoita kuti zvibatsire vanhu kuti vabve mumaprograms mumadambudziko akaita seiwayo.
Vajori, sekuona kwenyu hurumende iri kushandisa nzira dzakanaka kana kukwana here mukurwisana nenyaya iyi?
Chinhu chikuru chandoda kuti nditaure pane zvinoitwa nehurumende ndechekuti mapolicies aripo anoitwa chaizvo, asi kuti zvavanotaura nechirungu kuti implementation yemaprograms iwayo ndiyo dambudziko ratinaro, nekuti tikatarisa kubva muna 2019 imomo kusvika muna 2023 matimo maprograms iwayo akanga ari anongoenderera mberi asi hatina chatakati tawana chekuti tinobata nemaoko edu chekuti chadzisira madambudziko rekuapiswa kwemadrugs zviri kuramba zvichitongoramba zvichienderera mberi. Saka tinoda kuatiri tinongoramba tiri tinokurudzira hurumende kuti kana paine maprograms vanenge vaisa ngavaise mamekanisms anoita kuti zvinhu zvacho zvikwanise kwazvo zvinobatika tione kudzikira kwemadambudziko akaita saiwayo pamwe zvingabatsira nyika yedu yeZimbabwe.
Iyo hurumende ingakwanisa kupedza nyaya iyi iri yega here vajori?
Hazvigoni kuti hurumende ikwanise kuva iri inopedza dambudziko rekuapiswa kwezvinodhaka. Zvakakoshesesa kuti Zimbabwe inofanira kuva iri inoshanda nemastakeholders akasiyana siyana ari mukati menyika nekunze kwenyika. Chekutangisisa ndechekuti government inofanira kuva iri inoshanda nezvikoro, inofanira kuva iri inoshanda nemadzikereke, inofanira kuva iri inoshanda nemapolitical parties akasiyana siyana, inofanira kuva iri inoshandawo nemainternational community organizations. Zvandambotaura zvekuti World Health Organization ine maprograms chaizvo anokwanisa kuva ari anobatsira nyika, uye nyangwe Africa SADC inokwanisa kuva iri inopindura nekuti dambudziko riri mukati meZimbabwe rinokwanisa kuva riri rakafanana nerinoitika mukati medzimwe nyika dzeAfrica. Saka zvakakoshesa kuti hurumende itarisise mativi akasiyana siyana. Zvakafanana nezvandataura zvekuti kuzvikoro maheadmasters, mateachers kana ivo vana vechikoro pfungwa dzavo dzakakoshesesa chaizvo kuvadzidzi dzinobatsira nekuti vanoona vamwe vacho ndo vanenge vachitozviita izvozvo. Saka zvinokwanisa kuva zvinoita kuti vana vabatsirikane padambudziko rakaita sairoro. Mudzimba dzatinogara, macommunities matinogara, vanhu ndo vanotoziva vanotengesa, ndo vanotoziva kuti apa ndo panotengeswa madrugs. Saka kana vari vari vakapinda mumaprograms egovernment iwayo zvinokwanisa kwazvo zvinoita kuti dambudziko rekuapiswa kumadrugs kuderere. Saka ibasa remunhu wese womuZimbabwe, ibasa recommunity yese kuti ibatsire kuti madrugs iwa aite mashoma uye vanhu vanoabhisa vadzikire mumashure chaizvo.
Vanoongorora zvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rine tarisiro yekuti vezvemitemo vachagadzirisa nyaya yavo yavakasvitsa kwavari mushure mekunge pawanikwa kuti magwaro ekunyepa akanga ashandiswa mukunyoresa vanhu vasiri vebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti vatsigiri veZANU-PF yesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndivo vakaita izvi. Vachishandisa magwaro ekunyepa vakanyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze vachimirira bato reCCC asi vasiri nhengo dzebato ravo.
Vhiki rakapera takaona CCC ichinyoresa macandidates kunomination court. Takakwanisa kunyoresa mutungamiriri wedu Change Champion and Chief Vanelson Chamisa kuti vaite president. Mari yavo ikabhadharwa, mapepa avo akagashirwa. Takaona zvakare macandidates edu ose ekuparliament vese vari 210 vachinyoreswawo zvakare. Chinova chinja chatino tenda ma citizens nema champions ose kuti takakwanisa kuita 100% nomination rate ku parliament. Takaona zvakare kuma local authorities tinoziya tose kuti ma local authorities edu e1970 takakwanisa kufielda 97% pane vaidiwa vacho. Saka tinotenda zvakare ma change champions naizvozvo. Takaona kuti ZANU-PF yakarwadziwa zvakanyanya nekubata kwataita. Vaifungawo kuti ivo zvavanosapota munzora. CCC ichashaya support, vakatora mari yedu, mabuildings edu nekuzorikola macandidates edu. Vaibhana mameetings vachitirambidza kuti campaign. Saka vaifunga kuti taparara. Asi tinotenda machampions zvakanaka nyanya nebasa rose ravakabata.
Nyaya yekuti bato renyu rakanyoresa vanhu vanopfuura umwe chete panzvimbo imwe chete kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo yakamira sei? chii chakaitika uye imhosva yani.
Zanu PF nekushaiwa zvokuita nekupererwa vakafojera masignature ne logo vakaisa ma candidates vachishandisa fraud takaona 20 ku National Assembly tikazoona kati wande mbichana zvakare kuma local authorities pari zvino nyaya idzodzo dziri ku electoral court takanyoresa tichishandisa magweta magwaro edu kuti ma candidates iwo ma double candidates abviswe zvakare taka yendesa nyaya yacho kumapurisa nokuti fraud kana kuti kufojera masignature nelogo zvinhu zvisingatenderwe pamutemo.
Advocate Mahere, munovimba zvakadini kuti mapurisa achakubatsirai nenyaya iyi?
Isu tinotarisira kuti vemutemo vaite basa ravo sezvamunoziva tikaona kuti tikangoona vanyarara vasingatariri nyaya yacho totobva tatoziva kuti zvechokwadi. Vanhu veFS zvaitaurwa vari kuprotectwa. Asi tinotarisira kuti mapurisa achaita basa ravo. Isusu seCCC takanangana necampaign iri kuuya. Tuda kuti tikunde nepakuru big win yakataurwa naPresident Chamisa kuitira kuti tigopinza vachamisa neCCC tigopinza macitizens ose muNew Great Zimbabwe. New Great Zimbabwe iyi ichakwanisa kuti vanhu vese vaone mabasa, vakwanise kudya vachiguta, vachienda kuzvipatsara vachiwana mishonga, tiite nyika inofamba zvakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7. Sangano reForever refers iro rinonzi riri pasi pebato reZANU PF rinoramba mhosva yariri kupomerwa iyi. Imwe nyanzvi inoongorora nezvesarudzo vaGod Knows Maremera vanyora bhuku rinonzi The Year of Harmonized Elections Without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai. VaMaremera vanoti bhuku ravo rinotsvakurudza nekupa mhinduro murwendo rwesarudzo kubva kare kare kusvika pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Bhuku iri rinotsanangura pamusoro pezvesarudzo neutungamiriri hwemunyika yeZimbabwe kubvira mugore rekupambwa kwenyika iyi ichipiwa zita rokunzi Rhodesia kuzochinja zita ichizonzi Zimbabwe muna 1980 kusvikira mugore ra2018. Mubhuku iri mune mibvunzo iri kutarisira kupindurwa neutungamiriri uye mapato anokwikwidzana mukutungamira Zimbabwe kwemakore gumi nemashanu achatevera mushure mekunge vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vanhu vemuZimbabwe, utungamiri hwavanoda vachahuwana zviri nyore here? Utungamiri huripo ndihwo chaihwo here mukuzadzisa zvisuo zvevana veZimbabwe kana kuti vanotarisira umwe utungamiri? Bhuku iri rinotaridza ruzhinji kuri kubviwa patiri zvino nhasi nekuri kutarisirwa neveruzhinji kuti tinofanira kuenda kana kusvika.
Vamunotarisira kuti vachaverenga bhuku iri ndevapi?
Bhuku iri rinotarisirwa kuti riverengwe nemunhu wese ane kodzero yekuvhota munyika yeZimbabwe, zvizvarwa zvose zveZimbabwe, maZimbabweans ari kushanda munyika dzakasiyana-siyana pasi rose, vabereki vari kumamisha nevari kumaguta, vana vezvikoro kubvira pamakore gumi zvichienda mberi, sezvo munhu wose ari kupindana neupenyu huri kuafektwa nezviri kuitwa mumatongerwo enyika yeZimbabwe.
Chitsva chingadzidzwa navanhu chavasina kumboona kumashure okunde chipi mubhuku iri?
Bhuku rinoda kudzidzisa vakwikwidzi musarudzo kuti vangaronga sei kubata vavhoti nemifungo inobatika musarudzo dzichazoitwa muZimbabwe. Tarisiro yakanaka paudyi hwemangwanani asi yakashata paudyi hweusiku. Saka mashoko ekuti muchazodya muchazodya nerambai makashinga vamwe vachiguta unouraisa dzinza rose. Vana veZimbabwe vanofanira kuvhota vakatarisa ramangwana kwete zvimwe zvose zvingada kubatiswa vanhu kumeso. Chimwe chidzidzo zvekare ndechekuti akambonyepa pekutanga anogona kunyepera kepiri oro zveupenyu hwose. Saka kuvhota vakachenjera
Patopic inoti the 100 days and lies, especially chapter 2. Vana vadiki vangarambidzwa zvavo kuvhota, asi vari kuafektwa nemavhoti, uyezve vari kushandiswa mukutsvagwa kwemavhoti nevanokwikwidzwa musarudzo.
Vanoridawo vanoriwana kupi?
Vanoda kutenga bhuku vanoriwana kumashopu anotevera: Lifestyle Bookstore, Eastgate, Harare; Innov 8 Bookstore, Harare; Book Fantastics, Zimbabwe; Amazon Online Bookstore; Okada Books; Globe Torch Online Library; Oro Conduct maremeraj@gmail.com; +263 771 570 473, WhatsApp or direct call.
Munyori webuku rinonzi The Year of Harmonized Elections without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai va God Knows Maremera vanga vari parunare kuHarare na Evans Zvininga we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, mutungamiri webato The Citizens Coalition for Change va Nelson Chamisa vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira kuita sarudzo. Vachamisa vanokurudzira SADC kuti ibetsere mukuona kuti sarudzo dzichaitwa murunyararo. MuNewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics rinoti madhuriro oita zvinhu muZimbabwe kana kuti inflation yakwira kusvika pa 175.8% mwedzi uno. MuZimLive.com, nyika dzomubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzatambira kukokwa kwadzakaitwa neZimbabwe kuti dziuye kuzoona sarudzo dzichiitwa munanyamavhuvhu gore rino. Vanomirira European Union muZimbabwe vaJobst von Kretschmann vanoti kukokwa kwaitwa European Union uku kunoratidza kushanda pamwe chete kweZimbabwe neEuropean Union. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tara pamusoro pekuti vakasukwere varida kuzosungwa kana vauya kuZimbabwe. Apa munenge muchitovasungira zvinhu zvakawanda. Vasungei, vasungei zvenyu. Vana vakasukwera havafaniri kunge vachitombogara nepublic. Kumba kwavo kwavanenge vari vana vakasukwere kujeruko pari zvino ndokumba kwavo vana vakasukwere. Vane macases akawanda to answer vana vakasukwere. 2008 vamwe vakuru vanotuma vanhu iwo vomira kuri. Zvine ivo vakasukwere vainge vatori pamwe chete nemayouth vakasukwere maoko avari kuchururuka ropa kudai. Vakasukwera hamufaniri kunge muchitombotonga muchitungamirira vanhu. Handizivi kuti mari 20,000 yamakabhadhara ndeyei, muri kuda kutonga ani kwenyu? Hei man, tinyarei vana kasukwere, uda kuondesta chiikwenyu?
Zvangu kumbobvunza kuna vamuchango ava vari kudedzira kuti vanoda kusunga vakasukuwere. Ko, muri kudedzira kuti vakasukuwere havapindi muZimbabwe? Zimbabwe ndeyenyu here mamuchango ino? Zimbabwe ndeyemunhu wese. Zimbabwe ndemwana wese womuZimbabwe, haisi yenyu. Zimbabwe vamuchango da kukurudzai kubva nhasi, haizi yenyu, ndemwana wese womuZimbabwe. Regai vakasukuwere vauye. Muri kuti muri kuda kuvasungire chinja, tinoda kuziva. Moda kusunga vakasukuwere, mamunanga kamavasunga? God mafia makavadii kuvasunga paGod mafia akapedza goridhe rese kuti fu vachitengesa kuDubai. Makadii vatumira mawarrant of arrest kana 50 kuti muvasunge? Nemwova matanga imwe, mutikwanirei mwamatanga imwe? Matanga futi, matanga wamatanga sezita renyu, matanga kutaura zvisina nebasa rese. Chii chamunohwina nhai madam matanga imwe? Chii chamunohwina? Zimbabwe ndemwana weZimbabwe. Zimbabwe ndemwana wese muZimbabwe, ndiwe citizen rese muZimbabwe. Ziva izvozvo anezani PF. Mwana wese wemuZimbabwe anofanira kudzoka muZimbabwe kuzorarisa rake muZimbabwe. Tisati kutaura kuti mukomana ngaapinde, matineta anezani PF.
Pastudio 7, pastudio 7, makadiko kwese kwamuri. Aiwa mutora na shepherd mavetu ndikuno kezi 10 tsuwe zvikutoti hande tinovhotira chamisa tisiane nezvizano taneta nembavhaidzo hande chese tinovhotira chamisa zvinhu zvichinje zvinhu zvichitire munyika.
Awana vai nini maonero angu kana zvida kubvisa hurumende ikai hapambodi zvekutaura tirigunogura tokuita izvozvo hapanongoda fight vakomana apa. Mayuti ndiri kutsigira mayuti kuti mayutika avanhu ava machembere edu atingava vanga vagona. Mayuti ngaribatanei neuwandu hwedu toinda tonogwa nevanhu ava state state hatikurudzirwo ndobata apa yandova dhuro dhaya yabozi tikasagwa nevanhu avaka tichatambura vana vedu vachatambura kusvika kare zvatubita. Tiri kutiza kunyika nekuti hakuna mabasa. Tiri kutiza kunyika hakuna chokubata. Makambani ari kuvhara mari haisi kutenga.
Makadiko pastudio 7 makadii makadiko vashamarari vose. Ndikuda kutaurawo pana uyo anonzi hamheno handizive zita rake but mukadziwa mutsvangwa uyu. Uyo kana achiuya pastudio ngaagadzirire ngaasada kuzotinyadzisa zvaakaita kuno kusouth africa. Toshiya kuti tofambira papi. Kana asina chaanoziya ngaagare iko kumusha kwake ngaagare hamheno kwaanogara ikoko. Asi asida kuda kunyepera kuziya kuda kuti rega ndiende inini ndoziya asi kana one chaanoziya zvake ngaagare iko ngaasauya kuno kuda kuzotinyadzisa. Kutinyadzisa kutadza kutoziya kuti kana zaki chaiko zvinoreve kutadza kuziya kuti zviri kunetsa vanhu vezimbabwe chii ngaagare uko hatidi kunyadzirwa kuno kuisa.
Makadii pa studio 7 apo nevashamariri vese nevateereri vese studio 7 makadiiko. Panyaya dzemapurezidendi dzekuti vanokondesa mapurezidendi akawanda vari 10 ra 11 12 ibasa rezanopiefu riyai zanopiefu nenge ichitovapa mari dzodziya narinda masarira vese vaya kunzi hanzi ye mari haisi kukwana yechichichi anenge ari manyepo ese aya panenge ari manyepo ese aya ezanopiefu. Zvainoitira nyaya idzo dzekuti ikondesa vanhu vakawanda ndedzekuti kana opposition ikada kuboycota maelections inongonzi aiwa vamwe vari kuda kana iri one party yaboycota inongonzi davaregere asi vamwe vari kupinda maelections hapana problem. Ndo zvavanoitira izvozvo vanhu vezanupf munoaziva endeni kana maelections aanetsa futi kumberi uku vanotaura neivavavo ivo vakapa mari ivavo futi votanga futi nyaya dzavo kuuya tichitikadzire polad chiita sei vavatenga dzimotikari. Inyaya yenguo yemari chete inenge ingoripapo akomana zvinopiefu toiziya yakangwasa zvisingaite but rune runo aiwa toiponjera mavhiri.
Madii pa studio 7 apo vashamarari vese vanoti panhaudzo chokwadi apo ndingori nekachichemo kangu chetako ndakanangana navamunanga kwavo vanoti kwanzi uyai neruzhinji rwenyu rwezimbabwe muzovhotera zvanopiefu. Tovhotera futi dzimwe 5 years nayakomana dzekutambura dzimwe 5 years again havamunangagwa chimbomira ika haati kuvhoteriwa vamunangagwa hatototi pasi navamunangagwa vamunangagwa nechizanopiefu chenyu chimbomira ishoma neuyo unonzani uyo ndimavhuza ndiani nemavhaza dai ndiva mavhuza here kana mavhaza ikoko hameno haachimbomira izvokuti kwazi tivhotere ikoko hapasi nemi hati kuvhoterei. Ndini nyasha zvangu shanguro ndiri pano paRustenburg panapa tichitonzwa nhaudzo mutaura zvokuti tikuvhoterei hazviko izvo.
Ava maballot paper emapresidential nominees apo handiti zvakanaka. Mapresidential candidates kana ari 10 kana 11 anokwana pa one sheet ari line ari straight. Why is it that Emmerson Mnangagwa aniswa kune rimwe side ari kumusoro? Uyo anonzi busha uyo akangoisirwa kuti president Chamisa vasaenda pamusoro belist. Why is it that kana mapresidential candidates 11 aniswa kusaidi nokusaidi zvinoitirwei izvozvo? Ndozvo zvatinotaura kuti zeki is biased ndizvo izvi ndozvo iwo ana busha vanozobudikira akaiwa nepi 20,000 yekurejista kuvapresidenta vacandidate kana vana Linda Masarire vanotombozikamwa vakashayiwa kuvana busha vakaiwa nepi mari iyi? Vedu vezano iri pabasa ndozvimwe zvinhu zvatinofanira kuratidzira izvi. Zeki ngaingoisa vanhu muline 1 straight line zvichidzika riri vertical kwete zvokuti hafu hafu uku haitosa hafu hafu futi because vari kuda kuisa Emmerson Mnangagwa kutop right side yemaballot paper. This is wrong. Nini mari dzapajobek.
Zvakaoma izvi. Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Sokuziva kwenyu isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataura kwekutanga kubva zvaidza mauto eWagner Group kupinda muguta guru reRussia kuswera nezuro. VaPutin vakatenda hurumende yeRussia nezvizvarwa zveRussia vachiti vakaita basa guru mukudzivirira nyika yeRussia kubva kuvatengesi. Mauto aya anotungamirwa nevaimbovasahwira wavaPutin vaYevgeny Prigozhin. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vanoti zvakaitika izvi zvadzikisa uremu hwavaPutin mumaziso evamwe vatungamiri venyika pasi pose uye nemunyika mavo.
Pavakatanga kuzivana iwa zvasi munhu ari ordinary zvake asingashamisiri. Putin ndiye akazomutuma kuti agadzire ami yake yepasaiti. Ndofunga Putin anga achitarisira kuti Prigozhin akavaka ami kuti inogona kuzoshandisa ami iyoyo even as a private army isiri even army yeRussia. But then chaazoitika toziva kuti Prigozhin akabva atumwa kuAfrica uku kunana Mali, kunana Libya nekunana Sudan uku achingokonzeresa mirizhonga ikoko. Putin achiisa influence yake achishandisa Wagner iyoyi kuitira kuti avharidze vanhu vasati no iRussian military iri kukonzeresa. Saka aishandisa iyo Wagner group iyoyi yaPrigozhin.
Izvo zvinoita here vamoyo kuti hurumende ibvumidze kuti munyika mayo muite mamwe mauto asiri pasi payo?
Azvibvumidzi patukatarisa even panguva yana Hitler way back. Hitler anga ane private army yake the SS ka. That was yanga iri private army. Ukatarisa even takuenda kwedu kuZimbabwe uku ukatarisa Robert Mugabe anga ane private army yake kukura hundi akashandisa. Saka maleaders aya anoita maprivate armies avo avanoshandisa kuti vaite zvinhu zvisingaitiwi neregular army. So those who kuitika pana Prigozhin mapolicies emadictators atinoona madictators anofanira kuti ave neprivate army yavo because private army iyoyo inofanira kuva loyal not to the government but yoita loyal to leader wacho.
Kana takatarisa zvakaitika izvi vamoyo zvinosiya vaPutin vari papi? Vachine uremera hwavanga vainahwo here kana kuti vamwe vanhu vatoona kuti vaPutin havana kunyatsokusimba sezvavaifungira?
Maonero angu ndeyekuti vaPutin vasiyiwa vakashama because manje nhingirikiri aitsvaya kuprotekta ya chimachoman chaairatidza aida kuratidza even ukaona mapictures aitora akakwira mahose asina sheti achiratidza chimachozim I think zvese izvo zvaparadzwa naPrigozhin because Prigozhin now aratidza the whole world kuti Putin hana simba raanopretenda kuti anaro. And I think it's not to simbisa Ukraine na Zelensky nema soja ake zwaka omarara kuti na wano wona kuti na ayo wano kuna kuita zwaichwa na Prigozhin.
Nyanzvi munezve matongere nyika vaDenmoyo vari parunare kuVirginia ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuita kushandiswa kwezvinodhaka. Bato reCCC rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuvhiringa vatsigiri vavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakatenda hurumende yavo nezvizvarwa zveRussia vachiti vakadzivirira zvaida kuitwa nevatengesi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.